Vachitaura pakupiwa kwaitwa mibairo iyi neECTT, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vati Zimbabwe inyika ine runyararo, kunyange hazvo vachiti dzimwe nyika dzakambozama kusvibisa zita renyika.
Let the world know us and know us fully. Know that we are a peaceful people, but a proud people as well. And when it comes to our own natural resources, committed to be their owners, jealous of them, fighters against imperialism and colonialism, because it wants to displace us, as it did displace us over nearly a century, as owners and possessors of our wealth. It's that wealth we recovered.
Mashoko avaMugabe aya anotevera kusashanyirwa kuri kuitwa nyika nevekunze vari kutyira upenyu hwavo, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zviri kukonzerwa nekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiriri weECTT muzvinafundo John Karakia vati nyaya dzekushanyirwa dzinogona kushandiswa kuunza runyararo munzvimbo dzakawanda.
We all found here in Zimbabwe the perfect teacher in tourism, offering to all tourists of the world the possibility of a safe, pleasurable and enlightening tourist experience. Among the reasons leading for awarding favorite cultural destination in 2014 to the Republic of Zimbabwe, we have taken under consideration the promotion and support that you are offered to the new concept of community natural protection, offering a low ecological impact and preservation of natural biodiversity and the protection of endangered species in areas especially as sensible as the rainforest climate.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vati Zimbabwe inowanzotsoropodzwa nenyika dzekumavirira pamusana pechirongwa chayakaita chekugovera vanhu ivhu patsva, icho chinonzi chakabvisa varungu vazhinji pamwe nevashandi vavo mumapurazi, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ndizvo zvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Zvichakadai, vaMugabe vatiwo hurumende yavo ichaita zvose zvainokwanisa kuti Zimbabwe ive nyika inofarirwa nevashanyi pasi rose.
The winning of this award should be a wake-up call to all of us to realize the many historical treasures that we own. I wonder how many of us are aware of the many historical treasures that we own. How many of us are aware that our ZIWA, Ziwa National Monuments in Manicaland date back to the Stone Age period? Whilst all these natural cultural sites, a number of which are now among UNESCO human heritage sites, can and should be leveraged to attract international visitors to Zimbabwe, I believe it is equally important for our own people, both adults and children, to know and visit these sites. Yes, we can share them with the world, and it can be said that we hold them in trust for humanity, but they remain first and foremost our own. They define our Zimbabweanness, cultural diversity.
Vaenderera mberi vachiti mibayiro yapiwa nyika nhasi yauya pamusana pekuti Zimbabwe ine nzvimbo dzekushanyira dzakanaka dzakawanda.
It is our capacity to give tourists from all corners of the world access to all our country's natural features. The opportunity afforded tourists to explore nature in its ecological environment, which must have also strongly contributed to the ETTC's decision to grant us the awards we have just received today.
Asi vachitaura neStudio 7, mumiriri weEU muZimbabwe, Ambassador Aldo De Laricia, vakati zvinonyadzisa kuti sangano rapa Zimbabwe mubayiro iri rinombofamba richiti rinodyidzana nemubatanidzo wenyika dzemuEU.
The summit is taking place that we are expecting 40 heads of state and heads of government of the 48 African countries who participate, and 22 heads of state and heads of government from the side of the 28 member states of the European Union.
Vanhu vekunze havachauye munyika sezvavaisimboita kare pamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika izvo zviri kukonzerawo kusamira zvakanaka kwehupfumi sezvo nyika yakambenge ichiwana mari yakawanda kubva mukushanyirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.